2905 and 2005 UTC right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri mbudzi 18 2020. Makatirira ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi. Dare repamusoro ropa mutongo waro nechishanu pachikumbiro chaHopo Chingono chekuti abhadhariswe mari yechibatiso. Vakawanda vorangarira kubviswa pachigaro nechisimba kwakaitwa vaimbova muutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Richizivisa zvarakawana nezuro Baneru, bazi rezveutano rinoti vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi kunze kwemumwe chete akabva kuTanzania vakabatwa nacho munyika. Kusvika pari zvino vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vava zviuru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nemashanu kana kuti 8945 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi mana nevasere nechirwere ichi nezuro. Vanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi matanhatu. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvisere nezana nemakumi matanhatu nevana kana kuti 8164 zvichitevera kupora kwevanhu makumi mana nevapfumbamwe. Vanhu vachiri kurwara vave mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe chete. Pasi rose, Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu nematanhatu kana kuti 56 million vabatwa nechirwere ichi uye vafa vachidarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvitanhatu kana kuti 1,346,000. America ndiyo iri pamusoro iine vanhu vadarika mamiriyoni gumi nerimwe nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti 11,698,000 vabatwa nechirwere ichi. Vafa munyika iyi vadarika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvina kana kuti 254,000. Mutori wenhau Hopo Chingono acharamba ari muusungwa zvichitevera danho ratorwa nedare repamusoro rekuti richapa nemusi wechishanu mutongo waro pachikumbiro chake chekuti abhadhariswe mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vatawanda Chitapi vaudzwa nemagweta Chingono kuti dare ra Major Street rakakanganisa parakanyima Chingono mukaro wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yaari kupomerwa yekunzi akavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare. Rimwe remagweta Chingono, amai Beatrice Mutetwa, vaudza vachitapi kuti mutongi wedare ra Major Street amai Marehwana Zvogofa vakakanganisa pavakatura mutongo wekuti Chingono hafaniri kubudiswa mujeri sezvo achiti munhu anogara achipara vachirwara mhosva. Amai Mutetwa vati chingono hasati ambobatwa nemhosva chero ipi zvayo muZimbabwe kana kunze kwenyika. Saka nokudaro hanganzi horomori, asi gweta rehurumende panyaya iyi vakabet bosha vaudza dare kuti chingono akapara mhosva yari kupomerwa iye zvino achishandisa dande mutande rake reTwitter rinova rimwe chetero raakashandisa pakupara imwe mhosva ichiri mumatare yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Asi amai Mutetwa vati nyaya yekuti chingono ane imwe mhosva yakatarisana nayo mumatare hachinganzi chikonzero chinonwisa mvura kuti anyimwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso sezvo asati atongwa nenyaya iyi. VaChitapi vati vachatora mutongo wavo nechishanu mushure mekunge vanzwa mativi ose. Rimwe remagweta achingono vaGift Mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Taenda kucourt nhasi rangariri zuva rekuagiwa magrounds eappeal yedu. Isusu tokuappeal against finding ya magistrate kuti Hopo Chingono is not a good candidate for bail. Nokuda kwokuti ane nyaya dzakawanda dzaakapara sekuona kwakaita mutongi. Saka state yauya ichisupporta kuti chokwadi mutongi haana kukanganisa mutongi zvaakaita zvitori right. Saka tanoi agiwa mucourt pamberi pajaji Chitapi. Jaji Chitapi vati vachaita ruling yavo nemusi wa20 na ile 11:30 mangwanani. Ndobva tichanzwa kuti vanenge vaona chikumbiro chedu chine musoro here kana kuti zviri kutaurwa nestate. Bye-bye.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, kutongwa kwenyaya iri kupomerwa vatevedzeri vemutungamiriri weMDC Alliance vatendai biti namai Linette Karenyikore neimwe nhengo yekomite pamusoro mubato iri valavhumo chinoputsa yekunzi vakaita musarinya pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House kwapfuudzirwa mberi kusvika gore rinouya sezvo muchuchisi wenyaya iyi ati hurumende haina kugadzirira zvakakwana. Nhengo idzi dzakasungwa zvitevera makakatanwa ari mubato iri apo dzaida kupinda pamuzinda ndawe MDC uyu. Mune imwewo nyaya, mapurisa aswera ari pane imwe imba kuruwa achitsvaga musoro wemwana wekwamurehwa Tapiwa Makore uyo anonzi akapondwa akabviswa dzimwe nhengo dzemuviri wake dzichida kushandiswa zvechivanhu neveukama hwake. Zviuru nezviuru zvaswera zvakaungana pamba apa zvichiimba zvichiti musoro wemwana uyu unofanira kubuditswa. Vamwe vanhu vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana muHarare nemuruwa pavanzwa kuti pane fungidziro yekuti musoro wemwana uyu unogona kunge uri pamba apa. Mumwe wevanhu ava amai Keresenzi yaJakarasi vati vabva kubudiriro uye vati mwoyo wavo hauzorore kana musoro wemwana uyu usina kuwanikwa. Pataenda pamhepo, mapurisa anga achiri pakati pekuchera mubindu repamba apa, umo muri kufungidzirwa kuti ndimo makachererwa musoro wemwana uyu. Mapurisa aya anga ane mbwawo zvakare dzanga dzichifembedza dzichitsvaga musoro wemwana uyu. Ndakamirira Studio 7, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vagadza komiti yevanhu vatatu ichaferefeta mutongi wedare repamusoro amai Erica Ndewere avo vari kupomerwa mhosva yekusafambisa basa ravo zvakanaka. Vasimbi Mubako ndiwo sachigaro wekomiti iyi uye vachange vachishanda nemagweta maviri anoti vaCharles Warara namuzvare Yvonne Mashora. Komiti iyi ikawana amai Ndewere vaine mhosva. Komiti iyi ikawana amai Ndevere vaine mhosva inozopa pfungwa dzayo kuna vaMunangagwa avo vanozotora danho rekudzinga amai Ndevere basa kana kuvaranga. Mo Ibrahim Foundation iyo inoongorora mamiriro ezvinhu munyaya dzezvemagariro evanhu matongerwo enyika pamwe nenyaya dzezveupfumi muAfrica yaparura gwaro rinoti makore gumi adarika Zimbabwe ndiyo nyika muAfrica yose yabudirira zvakanyanya munyaya dzekusimudzira kumaruwa kutanga mabhizimisi uye zvivakwa. Zimbabwe inonziwo iri kuita zviri nani paurongwa hwekurwisa uori. asi zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevanhu uye dzidzo zvinova zviri kuderera zvakanyanya. Zimbabwe iri pachidano chechimakumi matatu nematatu muAfrica panyika makumi mashanu neina dzakaongororwa mugwaro richangoburwa iri rinonzi Ibrahim Index of African Governance kana kuti IIAEG. Vamo Ibrahim ishoroma yakaberekerwa kuSudan asi ichigarawo kuBritain. Vanopawo mubayiro unonzi Mo Ibrahim Achievement in African Leadership kune mutungamiri wemuAfrica anenge abudirira kusimudzira mabasa eutano, dzidzo, upfumi nezvimwe. Panyika dzose dzemuAfrica, Mauritius ndiyo iri pamusoro-soro uye Somalia iri pasi-pasi pachidano chechimakumi mashanu nemana. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwewo maonero avo.
2020 Mo Ibrahim Index African Governance iri kutiratidza iyo kuti Zimbabwe yakwanisa kukwirira ranking yayo kana takatarisa nyaya dze Foundations for Economic Opportunity and Human Development. Hongo overall rank yedo haisadanya kukwira zvakanyanya zvayo tichiri panumber 33, but tirikuona kuti pane ka improvement kaitika and kakakosha ikako.
Kose muchiti izvi zvakakosha, Dr. Chitambara?
Nekuti maripota akadasi aya anokosheswa nevanhu vanenge vachida kuisa mari, vatingati mainvestors. Saka nyika kazhinji iri kuita progress yakanaka in terms of kusimbaradza nyaya dzegovernance, in terms of kusimbaradza nyaya dze even human development institutions. Zvinoita kuti mainvestor ade kunge achiisa mari munyika iyoyo, uye zvinoitawo zvakare kuti zvemabhizimusi zvivandudzike zvive nyore, not just even kuma foreign investors but also even ku malocal investors. Saka zvakakosha kuti tirambe tichiimprova performance yedu, tirambe tichistrengthena mainstitutions edu egovernance, kuitira kuti environment yedu iwe yakasununguka.
Asika vamwe vanenge vari kuti havatenderani nezvimwe zviri mugwaro iri, zvikuru pachitariswa nyaya dzeuori, vachiti havasi kuona zvinenge zviri kuchinja muZimbabwe, munoona sei nyaya?
Chiri kuitika ndechekuti hongu in terms of kuisa atakati mainstitutions oro mitemo tambe ita a bit of progress ipapo, basi dambudziko rinowanzokuizouya in terms of implementation yema institutions. So on paper yes, pane progress, but I think pachine ma challenge paku practice ma institutional reforms iyayo nemamwe ma rules and regulations.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura vari parunare muHarare. Vari kufambisa kuverengwa kwemavhoti mudunhu reGeorgia muAmerica vakatarisana nenguva yavanofanira kupedza kuverenga mavhoti aya pakati peusiku hwanhasi pasati pasvika. Kuverengwa zvakare kwemavhoti anosvika mamiriyoni mashanu kuri kuitwa uku hakunei nezvinofungidzirwa kuti pangangove paine kukanganiswa kwakaitwa zvinhu mudunhu iri. Dunhu iri rinoti kuverengwa uku kuri kuitwa senzira yekunyatsoona kuti michina mitsva yakashandiswa yakaita basa rayo nemazvo here. Dunhu reGeorgia rinofanira kuzivisa akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika mudunhu iri nemusi wechishanu. Kana zvakabuda mukuverengwa kwemavhoti zvazoviswa, mutemo wemudunhu iri unopa mukana kumunhu anenge akundwa kuti ape chikumbiro chekuti kuverengwa kwemavhoti kuitwe zvakare kana paita mutsauko uri pasi pe0.5%. Pakatanga kuverengwa mavhoti aya svondo rapera, vaJoe Biden veDemocratic Party avo vanonzi nemasangano enhau ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica, vaitungamira nemavhoti zviuru gumi nezvina kana kuti 14,000 pamberi pava Donald Trump veRepublican Party uye vari mutungamiri wenyika. Asi iye zvino vaBiden vave kutungamira nemavhoti zviuru gumi nezvitatu kana kuti 13,000. VaTrump vari kuramba kubvuma kuti vakakundwa navaBiden, izvo zviri kupa kuti kutambidzanwa kwemasimba kusafambe zvakanaka muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurukuro munyaya dzekutengeserana pakati peBritain nenyika dziri muEuropean Union dziri kuramba dzichiitwa apo urongwa weBrexit transition hwava kusvika kwamvura yacheka makumbo. Kutengeserana kweBritain neEuropean Union kune zvinhu zvinokosha mabhiriyoni emadhora mazana masere nemakumi masere nemashanu kana kuti $885 billion pagore rega rega. Apo chirwere cheCOVID-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda muAmerica pamwe nemunyika dzepasi rose, vanhu vakawanda vave kushandisa zvikwanisiro zvepadande mutande vachiona kuti zvinhu zvakamira sei muupenyu hwavo uhwo huri munjodzi yechirwere ichi. Vadzidzi vaviri kubva pachikoro cheCarnegie Mellon University mudunhu rePennsylvania vakagadzira zvikwanisiro zvepadande mutande zvinoita kuti munhu aone mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeCOVID-19 munyika dzose pasi rose. Sangano reProudly 263 Global iro rakaumbwa nezvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa mushure mekunge zvaona kuoma kwakaita kutanga mabhizimisi kana usiri chizvarwa chenyika iyi, riri kubatsira zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pamwe nezviri munyika nemikana yekutanga mabhizimisi azvo zvega. Vakaumba sangano iri uye vari ivo mukuru weProudly 263 Global Stanley Makwara vanoti vakaona kubatana kwezvimwe zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa uye kutsigirana kwazvinoita mune zvemabhizimisi, izvo zvakaita kuti vati kana vana veZimbabwe vanozvigonawo. VaMakwara vanotiwo chinangwa chesangano ravo iro rave nenhengo dzinodarika zviuru zvitatu ndechekusimudzira mabhizimisi nemagariro evanhu kuburikidza nekubatana vachizivana. VaMakwara vanotiwo seProudly 263 Global vakaumba bhanga rinonzi Hello Sawira Nhlobo kana kuti HSM Bank rinove rimubatanidzwa wezvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa mushure mekuona kunetsa kwazvinoita kuti munhu anga achikwanisa kukwereteswa mari nemabhanga yekuti atange mabhizimisi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMakwara kuti tinzwisise nezvesangano ravo.
Zvatinoita tinosimudzira mabhizinisi uyezve nekugara kwatakaita macommunities zvekare. Tinobatana nekuzivana, ndozvakatikoshera izvozvo. Tinosimbisa mabhizinisi yavo kuti agone kumira pachezvavo. Tinotsigirana zvakanyanyisisa nekuumba ikonomi yedu tichibva kuno kudiaspora nekudzidzisana kuti tingaite mabhizinesi zvakaita sei.
Chii chakaita kuti munge muchitanga Proudly 263?
Mukutanga kwatange taita Proudly 263 tange taona iko kurwadzisa mukutanga mabhizinesi tiri muno muSouth Africa kuti munhu angatange sei ende ruzivo rwacho rungabve kupi, uyezve koiro bhizinesi racho ndaritanga ndichariparidzira kunaa. Ndozvimwe zvezvinhu zvakaita kuti taona izvozvo, takabva tatarisa zvimwewo zvizvarwa zvisiri zvemuno muSouth Africa zvine kubatana, tikati kwesisu tadii taita sekudaro. Vanosimudzirana, angadai ari maNigeria, angadai ari maPakistan, angadai ari maIndia, vanouya pamwe chete vachitengerana pamwe chete, vachisimudzirana, vachishambadza pachezvavo kuti ndine zvakati nezvakati. Ndozvimwe zvinhu zvakaita kuti tikwanise kuti titange Proudly 263 kuti tinge tichishambadza zvinhu zvatinotengesa, titengeserane nekutengerana nekusimudzirana nekubatsirana pane zvinhu zvose zvatinoita. Uye zvimwe zvakare chakande kuti ndidaro ndange ndashaya kuti akomana iyo repi ndingaiwane kupi? Ndiani angatitengesere madora? Ndiani angatitengesere matemba? Ndozvimwe zvezvinhu zvakaita kuti tisimuke tikati aiwa pane zvatinokwanisa kuita, pane kubatanidzwa kwatinokwanisa kuita tiri muno mudiaspora.
Ndezvipi zvimwe zvinangwa zvamuinazvo sesangano reproudly 263?
Zvimwe zvezvinangwa zvatiinazvo seproudly 263 global mukubatana ikoko isu vana vezimbabwe muno musouth africa kana mudiaspora, kuona nekuti tisimudzirane uyezve nekuti tingashambadze sei zvinhu zvatinoita pachie zvedu. Izvo zvakatikoshera zvakanyanyisisa nokuda kwokuti ndizvo zvinogona kuti zvisimbise nekusimudzira mabhizinisi yatinoti iyo networking.
Chii chinodiwa kuti munhu anga ari nhengo yeproudly 263?
Kuva nhengo chinhu chakatikoshera, sezvizhinji kunzwisisa kuti chii chinombonzi kuva nhengo. Hapana mari inobhadharwa, unozadzisa hako mapepa acho wonzwisisa kuti chii chinombonzi usahwira. Usahwira ndo yatinoti modho yatinoshandisa pamabhizinisi edu nekuita kwatinoita sangano reproudly 263.
Sangano renyu rakanangana nekushanda nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika chete here?
Tinogamuchira mhuri yedu yevana vezimbabwe zvinei kuti uri kupi. Hatingogamuchiri madiasporans chete, tinogamuchira even vari muzimbabwe zvekare. Tinoshanda navo mabhizinisi akasiyana siyana, pataita ma trade firm muno South Africa. Kune vamwe vakabva kuZimbabwe vachitoya vachishambadza mabhizinisi avo muno. Urongwa hwedu ndewekuti tinge tichifamba tichienda kwese kwese tichishambadza tichiita iyawo ma trade firm evana veZimbabwe kwavari ikoko. Nekuzivana nekubatana ndo zvinogona kuti tikwanise kusimbisa.
Avo vanga vari mukuru weproudly 263 global vaStanley Makwara vari parunare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanhu vakawanda vari kurangarira mwedzi uno uyo wakabviswa nechisimba vaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe, vamwe vachiti zvinhu zvatonyanya kuoma munyika, asi vamwe vachiti vanhu havafaniri kukanganwa chazuro nehope. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vamwe vakaita semumwe mugaro kwarusape vafambai vanoti zvinhu zvaive nani munguva yavamugabe, sezvo vamugabe vaitombomiramira kugadzirisa zvinhu izvo vanoti zviri kutadza kuitwa navamunangagwa.
Panguva yavamugabe zvinhu zvakazvitombori nani, iko zvino zvinhu zvatooma, everything is going up. Tine urombo kuti tanga ichitoshwa kuti dai vamugabe vanga vatori kuvatombogadzirisa zvinhu, nokuti vari kuramba vakangonyarara. Tikuti gadzirisai zvinhu, vari kuramba vakangonyarara.
Vaata Changara vakapedza zvidzidzo zvavo paMidland State University vanoti kudzidza kwavo kwakarwadza pasi peutongi hwavamunangagwa. Vachangara vanoti munguva yavamugabe vaikwanisa kurarama vachidya pachikoro, asi pari zvino vave kupiwa mari shoma nevabereki sezvo vabereki vavo vasawane mari sezvavaimboita nguva yavamugabe.
Tofungoti nguva yamugabe yanga yakanaka nenyaya yekuti taikwanisa kuenda kuti chikoro nematakmani, taikwanisa kupiwa mapocket mani nemaus, tichikwanisa kudya kudh nechikafu nemutengo wakadzika uri paasistereki. But nguva yanew dispensation yakatirutotikanganisa mamwe mastudents just because chikafu dh chechitodhura, apa chichabikwa zvakanaka.
Mukuru wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti kunyange zvinhu zvainge zvakaoma nguva yavamugabe vaipiwa mari yavo nemadhora ekuAmerica, izvo zviri kutadza kuitwa navamunangagwa. VaMasaraure vanoti nguva yavamugabe vaipiwa mari yavo yebhonasi yakakwana nemabenefits ose, izvo zvashanduka nguva ino yavamunangagwa.
Kuvarairidzi, tinoona hurumende yavamugabe yaitibhadhara mari inokwana United States dollar 540, iyo yanga iri mari yaikwanisa kubhadhara zvikwanisiro zvosanganisira chekudya, pekugara, zvekupfeka nezvimwe zvakadaro. Hurumende yavamunangagwa yakaba mari yedu ikatidzikisira mari yedu kusvika paus dollar 45 kachasa masalaries kana 50 zvichienderana nemagrades evanhu. Tichitarisawo nyaya yebhonasi, vamugabe vasati vabva taitambira bhonasi ranga riri 100% yesalari yese, isingata mahara wenze yese zvese 100%, asi pakazouya hurumende yavepo ita kunzwa bonus raakuitwa zvidomwa domwa zvekunzi munopiwa ne basic salary nemalawenzi mairi mamwacho achatariswe pa bonus.
Vamasaraure vanoti chimwe chinoita kuti vadzidzisi vaone kunge nguva yava mugabe zvinhu zvanga zviri nani ndechekuti vamugabe vaive nekakuremekedza vadzidzisi nekuti vaitaurirana navo kwete zvehurumende yava munangagwa.
Manegotiations hongu nguva yava mugabe aiitwa paine udzvanyiriri sehuchiriko asi zvaive nani izvezvi nenyaya yekuti hataiona hurumende ichianaunza maagreements emanegotiations iyo negotiation yacho isati yaitwa. Saka vanga vaine respect yenegotiating process sezvo asi kunyange zvazvo mitemo ichingori imwe chete inongodzvanyirira mushandi yetichiushanda nayo nanhasi.
Muchevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swatayo vanoti uhori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwanyanya munguva yava munangagwa.
Izvi zvavagara vachiita even mugaba aripo ndozvavari kuendera mberi vachiita. In fact vatozowedzera mastaira kana zvimakambi ekutyora kodzero dzevanhu, makambi ekurwadzisa vana vaZimbabwe, makambi ekuti zvinhu zvisafamba munyika, mabasa kusina, nzara iyi yakakunga chisero. Ndo zvava kuita zvekuti vane makambi epamusoro kupfuura vanga vanawo nguva yamugabe.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rebato rezanu PF sezvo mutauriri webato iri vapatrick Chinamasa vanga vambovimbisa kutaura nesu vanga vasadavire nharembozha yavo. Asi mukuru anoona nekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti zvinhu zvava nani pasi peutongi hwava munangagwa. Vaimbove gurukota muhurumende yava mugabe vaJonathan Moyo vanyora padande mutande ravo reTwitter vachitenda mudzimai wava mugabe amai Grace Mugabe kuti vakavanunura kuti vasaurayiwe nemasoja. Asi vaMoyo havana kutaura kuti vakanunurwa sei. Vamugabe vakamanikidzwa kusiya basa makore matatu apfuura mwedzi uno izvo zvaita kuti vamunangagwa vapinde panyanga. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media.
Achirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Pazuva iri tatemazve taifunga kuti isu tiri kuenda kuti tizvisunungure uyezve taisatarisira kuti zano PF idzokorore zvekare. Taifunga kuti haye zvinei zvimanje takuenda kuma free and fair election, takabva tatobirwa futi maelection acho. Saka zvino zvakabva zvakaoma. Zuva redai tanga tisina hedu takana takangosiya hedu vamugabe vakatofirapo zvanga zvitori nani. Danhi kuvabvisa zvatakaita zvinhu zvaoma, tanzwa muno muZimbabwe.
Taurai henyu zita renyu uyezve mugotaurai nekuti zvanyanyooma zvii parizvino.
Zvanyanyooma ndinoitwa elder piri zvaoma muZimbabwe iye zvinezvi. Cost of living chaiye chaiyo yaoma iye zvinezvi. Zvinhu zvaakutengeswa nema US dollars hazvicha munhu ari kupuhwa mabhondi kuti uachinje mabhondi acho uendese kuma US dollars unenge usina kana mari. Tikuona kuti macivil servants ezvinezvi ari kupuhwa mari isingasviki iri pasi pe$50 per month. Zvinonyatsoratidza kuti upenyu hwemunhu hwaoma, zvinhu zvanyanyooma kamuraramiro chaiko chaiko. Uyezve chero vanhu vakada kuratidzira izvinezvi pari kushandiswa fosi yakanyanyisa yekurova vanhu. Takaona vanhu vachiabductwa vakawandisa nereti yataisatombotarisira munguva yanamugabe iye zvanga zvitoni nani. Apa zvakabva zvatoita wesi.
Saka muri kumbotarisa here zviri kuitika iko kuno kuamerica pamaelections? Zvinoreveiwo kwamuriko?
Zvakaitika hazvo kuamerica zvinotiratidza kuti munhu wese anenge ane simba. Zvinoizvi manje ruling party, muno muruling party haingamboti tabiridziro, iyo ndo inotoba. Saka zvakatiratidza ndezvekuti munhu wese anenge ane simba mumaelection ekuamerica. Saka moona ruling party yakuti takabirwa. Munomu tinongotarisiraka kuti opposition ndo inenge chiti yakabirwa. Saka zvinongotiratidza hedu kuti kune ma free and fair election.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Muchirongwa che live talk na 8 p.m. tirikutarisa zviri kusangana ne zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusaya muchinzwa nhau dze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa eHarare alokho edinga ikhanda lomntwana uThapiwa Makore owabulawa ngenyanga ezedluleyo eHarare, kusiga lapho okucatshangelwa ukuthi umfowabo kayise umnumzana Thanks Makore wayefuna ukusebenzisa izitho zakhe zomzimba ukuzinothisa. Lanxa iningi likhala ngombuso weZANU-PF, inhlanganiso ehlaziya inhlalakahle yabantu kanye lembuso yamazwe yase-Afrika e-Abraham Foundation ithi kube lentuthuko enhle eZimbabwe. UZulu weMandebeleni uveza imbono ehlukeneyo ngodaba lokuxotshwa umsebenzi kowayengumongameli weZimbabwe, umnumzana Robert Gabriel Mugabe, lapho esehluthunelwe intambo zombuso ngabebutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Abantu ababili ababulawa yi-COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo bakhuphile inani lasebebulewe ligcikwane leli eZimbabwe laya kwabangamakhulu edlula amabili lengxenye i-216. Abangamachumi phose ayisikhombisa i-68 balaba bantu okugoqela ababhubhe izolo bengabakobulawayo sebezinkulungwane phose ezithoba munemunye 8945 asebehlolwe batholakala belegcikwane leli kusukela ngombimbitho liqhamuka elizweni. Asebeke balaliswa yilo basila sebezinkulungwane ezidlula eziyisithiyangalombili 8.1000, kuthi abalokhu begula bona inani labo lehle kancane la kwabangamakhulu edlula kancane amahlanu i-521. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million labulala inkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 48,016. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu 55.8 million abatholakale belalo labulala abedlula isigidi 1.3 million kubika abekolichi le John Hopkins University laseMelika. Amapolisa eHarare namuhla belokhu edinga ikhanda lomntwana uThapiwa Makore owabulawa ngenyanga edluleyo eHarare, kusiga lapho kucatshangelwa ukuthi umfowabo kayise labanye umnumzana Thanks Makore wayefuna ukusebenzisa izitho zakhe zomzimba ukuzinothisa. Ikhanda lelo lidingwa eDama Falls emzini kamnumzana Makore obikwa eliwele loyise kamufi layo okuthiwa nguThapiwa Makore. Amapolisa abuye laye kulindawo ndawonye lezinja ebezithongatha umkhondo kamufi njalo laye ubegebha. Abantu baze ngobunengi babo bevela emalokichini aqaqelane lalendawo behlabela begida besithi ikhanda lelo kufanele litholakale.
sokwabatshwa sokwabotshwa abantu abalihlekana kulolu daba ababikwa belesandla ekubulaweni kukatapiwa isigalesi sasolwa ngabaningi njalo umongameli Emerson Mnangagwa wathi abazakwenza lokho bazajeziswa kabuhlungu sixoxele umnumzana Peter Moyo ilunga le-Southerton edalele ephalamente ngalolu daba
lobani bachaya kakhulu abantu laba ababotshiweyo ababotshwayo ngoba into abayenzayo leyi iluhlazo so abantu bakhathele la kuyabahlupha ukuthi khathi sesiphila kuliphi ilizwe kuyini sibili osokuthatha indaba so into leyi ayijabulisi ngoba singakhangela khonapha siyabona ukuthi khona yizihlobo zodwa ezenza into leyi so kuyazwisa ubuhlungu into enje abantu bakhathele kuyabahlupha kakhulu ukuthi gathi kuyini sibili okwenzakalayo
sabona njalo umongameli Emerson Mnangagwa chothoza abantu ababulala abantwana bedinga okwemithi ungaxwayisa uthini abangabe befuna ukwenza lokho kwezinye izigaba zelizwe
umongameli ukhulumile sibili ukuthi khona abantu bachiyane lo mkhuba lo kodwa ke kuvele khona abantu bafuna inoto eyokusebenzisa isithuhwani besiya emazweni besiyathatha le nto abangazaziyo abantu bezimpahwe nxa sebehlupheke kangaka sokusiyethusa kakhulu ngoba nxa usufuna imali egazi ezihlobo zakho ingaze ibe yabantu makhaza yikuthanda imali okunjani khonokho ubuthakathi obunje lezinyanga zangikhona zonezi ngabe kwabonke bake bame kube le bhodi sibili sizazama ukuthi khona sifake umthetho okuza kuba le bhodi yokuthi khona nxa kuyikuthi khona kulabantu abayenza into leyi eyobunyanga abonakale ukuthi yinyanga yini eyoqobo ngoba lapha laba asonyanga laba ngabathakathi ungakhangela umuntu yena lo okunika izinto zenezo yena ngumuye yanga okucina ngalala lutho kuyakuyenga iqamba amange esithukuthi wakhona ungaba lekhanda lomuntu kwenza ukuthi khona ube le mali ubulala isihlobo sakho ubulala abantwana abantu ngababekwazi ukuthi khona ukuthi ube le noto ikuzisebenzela uqine ekusebenzeni abantu ngabazi uNkulunkulu bakhonza uNkulunkulu ukwenzela ukuthi khona bathole izimali imali kayitholakali ngokubulala abantu ubuthakathi asonyanga lezi ngabathakathi
lo ngumnumzana Peter Moyo ilunga le-Southerton edalele ephalamende sixoxelayo eseHarare iningi lababalisi libuyele ezikolo namhlanje kodwa abazali bathi uhulumende kumele azame ngazo zonke indlela ukukhangelisisa izikhalazo zabo ezigoqela iholo elingcono kuthi ezinye inhlanganiso ezimela ababalisi ziqhubeka zisithi bengabuyeli umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo
nganxa lelinyathelo lokuphindela emsebenzini kwababalisi lithabisa abazali abaningi wakhuthaza uhulumende ukuba adinge indlela zokulungisisa izikhalazo zabo ukuze basebenze bethabile njalo kungaphamanisi abantwana bona sebelesikhathi eside bengafundi omunye wabazali unkosikazi Lindile Maphosa uthi kumele ababalisi baphiwe ezinye imfanelo ezifana lokudla indawo zokuhlala lokunye
ukubuyela kwabo ayisizathu ayisikho ukuthi kumbe bajabulile ngalokho abakuphiwe nguhulumende kumbe abakuthenjiswe nguhulumende cha nababiselwe yikuthi inhlanganiso yabo eyiyabayithembileyo enkulu izimtha khanya ithengisile ngoba yibakade bekhangelela ukuthi bazabakhulumela kodwa vumbuvumbu naso izimtha ivuka isithi buyelanini emsebenzini ongasoze abuyela emsebenzini kasisoze sibe sisamkhangelela kusasa nxa sekule problem
omunye njalo umzali waseHarare unkosazana Sikhangele Chuma uvumelana lomaphosa esithi loba nje abantwana bebesezikolo ababalisi bebengabanaki esithi lokhu kuyingozi empilweni zabantwana
abantwana nxa bevula kathesi amatitsha awabuyelanga emsebenzini ukuthi ayifundisa so izikhathi eziningi bayachitha isikhathi bedlala ngemva kokuthi ngesikhathi i-corona le isahlupha kakhulu abantwana bebehlezi ezindlini bengafundi so kusho ukuthi umnyaka wonke bawuphutha vele bengazange bafunda lutho
kodwa umele inhlanganiso yababalisi be-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ unkosikazi Melissa Chingwanangwana uthi wona kabavumelani labenye inhlanganiso elaye amalunga ayo ukuthi akuyele emsebenzini eyezimtha.
Thina njengenhlanganiso ye-Athuzi kwakhathesi sisaxoxisana lamalunga enhlanganiso yethu ukuze sizwe imbono yamalunga wonke singakakhuluma indlela yokuqhubekela phambili. Kodwa okwakhathesi sesikutholile ukuthi ababalisi lokho ebemile ngesinqumo sabo esokuthi ababuyeli emsebenzini nxa bengatholanga imali engange 520 US dollars.
Ingcitshi ecubuluka ezombusazwe umnumzana Thenisani Ntungagwa uthi kumele uhulumende aqakathekise impilo yabantwana besikolo.
Alibane kade kuseza abantwana befundiswe ngezinye indlela, kungaba ngama-e-learning, kungaba khona okwama-online ngenxa yokuthi ezikolweni babe baningi.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Ken Matema uthi izikolo sezivuliwe njalo ababalisi bonke balalela isixwayiso sikahulumende sokuba babuyele emsebenzini.
This is fine. The schools are open. The schools are open. Thank you. But you are telling me that out of what proof do I have that you are telling me? I don't know. Schools are open.
Izikolo zivuliwe. Ungitshela lokho mina kangikwazi engikwaziyo yikuba izikolo zivuliwe. Ufuna ngikhulume izinto engingazaziyo.
Inhlanganiso emele ababalisi eyeZimbabwe Teachers Association ZIMTA izolo ethule umbiko othi ngemva kokukhulumisana lomqhatshi bakubone ukuqakathekile ukuthi amalunga abo abuyele emsebenzini. Ukolunye udaba, umahluli womthetho ndaba waphezulu we High Court uthi uza kupha isinqumo lwesihlanu sokuba intatheli ezindaba uwophe uChingono aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili loba hatshi. UChingono wethesa icala lokweyisa imithetho ndaba yeZimbabwe ngokubhala enkundleni yeTwitter esola indlela ephatha ngayo amacala okugoqela elikamgcinisihlalo wenhlanganiso yabemigodi eyeZimbabwe Small Miners Federation uHendrisa Rushaya obanjwa legolide elinesisindo samakilogram ayisithupha esikhwameni sakhe esilindweni sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubeke okusemthethweni iqula labahluleli abathathu abazaxwayisisa udaba lokukhitshwa esikhundleni kwamahluli we-High Court uJustice Erica Ndewere owethesa icala lokusebenza ephambana leziqondiso zomsebenzi wakhe ukuba ngumahluli. Umgcinisihlalo wequla leli nguJustice Simbi Mbako ukuthi abanye abakuleli qula ngamagqwetha umnumzana Charles Warara lonkosazana Yvonne Masorwa. Umahluli uNdewere uyalandula icala lakhe esithi ufuna ukuphazamiswa umsebenzi wakhe ngenxa yokwahlulela okusemthethweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lama-Republicans lakwele Melika izolo lizame ukuvimba impumela yokhetho lokudinga umongameli esigabeni seMichigan okunqobe khona umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats. Lokhu kwenzakale ngasikhathi sinye umongameli Donald Trump exotsha obekhangele ezomvikela kukhetho kuhlangothi lwebulenjini olwe-cyber security. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Abantu ababili abakubandla lama-Republicans abaphakathi kwequla le-Wayne County Board of Canvassers eMichigan bathe ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo endaweni lapho uBiden anqobe khona ngamavoti amaningi, loba nje amavoti obekuthiwa awakhanyi kahle ephansi kwamakhulu amane 367. Kuthe kusihlwa bavuma ukuba uBiden unqobile kulandela ukukhala kwabantu elizweni lokhu ejikelele ngemizamo yama-Republicans ukuba baguqule impumela yokhetho ukwenzela ukuthi uTrump anqobe uBiden. Kusenjalo uTrump uxothe ubudlangothi lwe-cyber security umnumzana Chris Krebs owethule umbiko othi ukhetho lwemelika lwenziwa ngemfanelo. UKrebs uthi kungamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa nguTrump othi ukhetho kalwenziwanga kahle. Ukwethulwe nguKrebs kusekelwa ngabantu abafika phose amathumi ayisithupha abakunhlanganiso ezijeneyo abathi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Abaqhuba ukhetho ezabelweni ezijeneyo abakubandla lama-Democrats labanye abasekela ibandla likaTrump bathi kuyamangalisa okwenziwa ngumongameli ofuna ukunqoba ngendlela ezingaqondakaliyo. Abalandela ukhetho lolu abagoqela unkosikazi Lucia Dube bathi kuyamangalisa okwenzakala eMelika.
Bekuyisifundo esikhulu ebantwini baseMelika ukuthi nxa lizahambisa umuntu ehofisini mhluzeni ukuthi umuntu lo ungumuntu onjani. ungumuntu yini ozalimela, ungumuntu yini ozakhokhela umhlaba. Ngoba khathesi sokusitshengisa ukuthi yey emhlabeni lapha singaze sithi sikhetha ubusinessman ukuthi asikhokhele, angasenzela okunye. Singaze sithi sikhetha umuntu wechurch asikhokhele, angasenzela okunye. Kodwa yena kafundi lutho kwabanye abantu.
Unkosikazi Dube uthi elemelika kumele lilungise ezokhetho ngoba yilo elithenjwe ngamazwe wonke kwezombuso obalulekileyo.
I-America sengitsho lawo ama-Republicans bangazake basacrifice into eqakatheke kangaka eyokuthi umhlaba wonke ukhangelele ukuthi i-America ilokhu siyaphambili ifundisa abantu nge-democracy ukuthi ihamba njani siyaphambili. Pho-ke ke nxa njalo bengafuna ukukudiliza lokho kutsho ukuthi izahlala ikuma-doldrums.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana uThula Majazi, ingcwethu kwezombusazwe ezimeleyo, ethi kuyamethusa lokuthi uTrump waxotsha umnumzana Mark Esper owayephethe uhlangothi lwezomvikela ePentagon.
Usekhiphe u-defense secretary. Mina kuyangikhathaza khonoku ngoba nxa emkhipha ebesemfaka ngomuntu amthandayo namkhethileyo kuza kungahlupha khonoku ngoba i-defense izaba politicized.
Kulabantu abathi okwenzakala eMelika kululaza ilizwe leli. Omunye wabalombonolo ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF.
Ngithemba sesifundile kubana asisoze sathi khona isilinganiso sokuzibusa kahle sedemokrasi sisithatha kuboMelika kumbe amazwe aphethe. Isilinganiso sokuzibusa kahle kumbe esedemokrasi asisithatheni kithi khonapha. Sivumelana ngesintu sethu ngobuntu bethu ukubana sifuna ukuphathisana njani, sifuna ukuphilisana njani, hathi ukubana sibe sibuka lokhu okwenziwa ngamanye amazwe nango-ke zobohla manyosi.
Abacubungula ezombangazwe bathi uTrump uzama ukuqambula ama-electoral votes ukuze abavotela umongameli bangakhethi uBiden, okusobala ukuthi wanqoba kukhetho lukamongameli. Okwamanje uBiden ulama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 290, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili namashumi amathathu lambili 232. Umongameli ungena esikhundleni nxa elama-electoral votes angamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Okwamanje unkosazana Emily Murphy ohlangothi olubona ngokuthiyene uhulumende weMelika ole Government Services Administration uvimba uBiden ukuba alungiselele ukugcotshwa ukuba ngumongameli okuza kwenziwa mhla ka-20 ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umbuso weZANU PF mubi njalo oloncindezelo, inhlanganiso yehlaziya enhlalakahle kazulu kanye lokubuswa kwamazwe ase-Afrika e-Imo Abraham Foundation ithi kube lentuthuko enhle kakhulu kundlela yele Zimbabwe elibuswa ngayo phakathi kweminyaka elithumi edluleyo. Ukugwalo lwayo olusanda kwethulwa, inhlanganiso le ithe le Zimbabwe lenza kuhle njalo kunhlelo zokuthuthukisa uzulu kwezenotho lokulwisana lenkohlakalo. Inhlanganiso le ithi phakathi kwamazwe asezantsi e-Afrika ele Zimbabwe, ele Angola, lele Swaziland yiwo kodwa amazwe atshengise intuthuko ekulondolozweni komthetho i-rule of law eminyakeni elithumi edluleyo. Yengeze yathi ele Zimbabwe yilo elehlule wonke amazwe ase-Afrika kunhlelo zokuthuthukisa uzulu emaphandleni. Kodwa inhlanganiso le ithe le Zimbabwe liyasilela kakhulu kundaba zokuhlonipha amalungelo oluntu lokuvumela abezombusazwe labamaphephandaba ukuthi basebenze bekhululekile. Untungameli Nkomo uxoxele ilunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule, yena othi uvumelana lokuningi okukhulunywa yile nhlanganiso. Kodwa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo.
Inhlanganiso leyi ekukhiphayo ireport yayo leyi ngithi iqondile kakhulu njalo ibalulekile kodwa ngizathanda ukuthi ngithi mina kakhulu lokho ekubalayo lapha oko good governance lokho ngubona kakhulu kakhulu ngugcizelele ku new dispensation ekuhulumende entsha ekhokhelwa ngubaba uMnangagwa yikho lapho embone khona sokulento ezininengi ezitshengisa sibili ilokuze niye good governance kodwa ke okusichaya kakhulu lanxa kusenzakala khonoko indaba esizilwisa ize corruption but i good governance yehulumende ekhona esegcekeni kodwa ke into esihluphayo nje ukuthi abanye bethu laba makhiwa la anjengabo Britain labo America yibo kade befuna ukuthi bona sihlale nje siphakathi kokuthi khulunywa kubi kuphela
kodwa bayakhala abanye babagawule ngokubulawa kwabantu ngamasotsha lokuhlukuluzwa esesike sakubona njalo bathi uhulumende wephula amalungelo mihla lamalanga
izitha zethu lezo ikakhulu behasebenza labo America labo Britain lokhu kusenzwa njalo futhi kade silezitha zethu ze G40 yize zisebenza labona abana bezitha bebahlomisa le opposition eyiyo ecela ukuthi ngabe ilizwe lihlale phakathi kobunzima ngamanga lawo nkomo ende amanga nalawo nkomo anthanda ukuthi labantu abakhulumayo bayakholwa amanga wona lawo ngoba eZimbabwe lapha kulokuthula kusukela kade sikhuluma ngohulumende lo omutsha mina angikaboni ukuthi abantu bayahlukuzwa ama social landline kuvela ngapi konoko akula abantu abahlukuzwa zwaye kuleli lizwe nkomo abantu bakhululekile
lo umnumzana Believe Gawule ilunga lezano PF sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda yena othi akula mbuso olungileyo eZimbabwe ngoba abantu bahlukuluzwa amahlanya ngohulumende wezano PF
sibona ngani Abraham Foundation le ngabantu abazibazelayo balenjongo bathunyiwe yilabo ababathumileyo iresearch yabo ayila esingathi ngama statistics ayila research esingabona ukuthi bacubungule besebenzisa imethodology iphi ngoba abantu lezinsuku bayazibazela iresearch babuza abantu vele bona behlose ukuqambela abantu amanga akula industry ekhona ungangena kobulawayo ibulawayo yintuthu ziyathunqa akuna lutho
ithi njalo inhlanganiso le abantu ikakhulu abemaphandleni bawathola kuhle amanzi yebo kunjalo yini
amanzi emareserva lokhe benatha lenyamazana hamba uye wanke hamba uye maruphate hamba uye rushinga hamba uye masingo amadonki lenyamazana anatha amanzi labantu ikuzabona ukuthi kulesihudo imkhuhlani efanala lecholera emadorobheni khona pa kobulawayo abantu abalamanzi for almost 3 months siyazi ukuthi eluvive abantu bafile njalo ayisiyo council yenza lokho yihulumende ngoba amanzi wonke akuzinwa izinwa yidepartment ka government
lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuqonga kwenani lasebetholakala bele COVID-19 emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza iqhubeka isemelika ngemva kokhetho. Okwamanje kesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Elemelika laba lilizwe lakuqala elasungulwa ngenjongo yokuhlonipha amalungelo kaZulu. Amanye alawa amalungelo agoqela elokuthi umuntu azikhethele ukuthi ungubani lokuthi ngowaluphi ukholo. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Mike Pompeo ekhuluma ekwele Indonesia. Ubuntu bethu njengeMelika bugxile kundlela esihlonipha ngayo amalungelo abantu abawaphiwa nguNkulunkulu.
It's why America stood tallest among Western democracies in supporting your independence.
Yiso isizathu esenza elemelika likhokhele emazweni angentshonalanga ekusekeleni ukukhululeka kwele Indonesia. Yikho njalo siqhubeke silisekela kuminyaka engamachumi amabili edluleyo ukuthi libe lombuso okhululekileyo. Okuqinisa umbuso okhululekileyo e-Indonesia yikuhlalisana kwabantu benkolo ezitshiyeneyo. Lokho kukhona njalo kusisekelo sombuso sona esithi umuntu ulelungelo lokuzikhethela ukholo lwakhe. Akula sizathu esingenza abokholo lwesimoslemu behluleke ukuphilisana kuhle lamaKristu lamaBhuda. Kutsho uPompeo, wengeze wathi ukuhlalisana lokhu kumele kugxiliswe. Amacala okuhlambaza adiliza impilo zabantu asevamile.
Discrimination against non-official religions renders their practitioners second-class citizens.
Ukukhethwa kwabenkolo ezilabantu abalutshwana kwenza labo bantu bafanele ziphepheli ezilamalungelo angahlonitshwayo. UPompeo uqhubeke wakhuthaza inkokheli yenkolo ezitshiyeneyo ukuthi isole nxa bekhona abathe ukubandlululwa ngokukholo. Indawo ezilakho ukuhlangana lodubo lolu zifana leBema lapho ibutho elihlukuluza khona umhlobo wesiRohingya leminye imihlobo elabantu abalutshwana. Ele Indonesia selike lakhuthaza amazwe aku-Association of Southeast Asian Nations ukuthi aphakamele phezulu aphathise abaswelayo. Kodwa akulanqubela phambili kundaba zokulandelwa kwemithetho. Uqhubeke esitsho uMnumzana Pompeo. Uxwayise njalo ukuthi ibandla le-Chinese Communist Party liyisitha senkululeko yokukhonza ikakhulu inkolo ezifana lesiMuslim, isiBuddha, isiKristu kanye lakulabo abeFalun Gong. Amalungelo aphiwa abantu ngonkulunkulu angamalungelo akhe wonke umuntu. Yikho abantu abasemazweni akhululekileyo bamele bawavikele lawo malungelo. Ugqibe esitsho uPompeo.
Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa eHarare namhla ebelokhu edinga ikhanda lomntwana uTapuyiwa Magore wabulawa ngenyanga edluleyo eHarare kusibga lapho kucatshangelwa ukuthi babefuna ukumsebenzisa izitho zomzimba wakhe ukuzinothisa. Lanxa iningi likhala ngombuso weZANU-PF, inhlanganiso ehlaziya inhlala kahle kaZulu kanye lembuso yamazwe aseAfrika ye-Imo Abraham Foundation ithi kube lentuthuko enhle eZimbabwe. UZulu weMandebeleni uveza imbono ehlukeneyo ngodaba lokuxotshwa umsebenzi kwaye ngumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Gabriel Mugabe lapho esehluthunelwe intambo zombuso ngabebutho. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa iyi nhau muririmi rweShona.